Ma Warriors zakamirira mapenalty kupinda mufinal yemakundano yekuchamhembe kweAfrica aya. Mushure mekuita mangange 0-0 neLesotho. Mumutambo uyo Zimbabwe yakatatarika zvinotyisa. Kechipiri mumakundano aya, mubati wepagede George Chikova ndiye akasiya vatsigiri vemaWarriors vachinyemwerera mushure mekubata mapenalty maviri. Mazuva matatu achangobva kubata mamwe matatu apo Zimbabwe yakarova Botswana. Kama Billiard, James Mkombwe na Alec Mudimu vakakanda mambure mapenalty avo, asi mubati wepembe akazoramba imwe penalty yeLesotho, izvo zvakabva zvapa Zimbabwe kukunda 3-1 mushure mekunge Chigova aita mashiripiti ake. Zimbabwe yave kusangana neZambia mufinari mushure mekunge Chipolopolo yakadambura Madagascar 1-0 mune imwe semifinari. Kunyange hazvo Zimbabwe yakarova Chipolopolo 3-1 mufinari yegore rapera, vaona maWarriors mumitambo yavo yavatamba pari zvino neBotswana newanezuroma neru neLesotho havasi kugutsikana nematambiro eMaWarriors. PaLesotho, maWarriors akatadza kutamba nhabwu inoyevedza yavanozivikanwa nayo zvekuti hapana chairatidza kuti maWarriors ari pamberi peLesotho murongwa wenhabwu muAfrica kana munhoroondo yemitambo yavakambotamba. Zvikwata zviviri izvi hazvina kusvika pagedhe kanoverengeka mukana mumwe chete uri kutaurwa nezvavo uri uyo wakatadza kupedziswa natinotenda Kadewere apo aive akatarisana nemubati wepagedhe. Kunze kwatalent chawapiwa uyo aimbofamba nebhora akananga kugedhe, vamwe vatambi vese veZimbabwe kusanganisira Kama Billiard vaive vakaita kunge vakanaiwa. Asi iyi yave nhoroondo Chigova achiti iye vave kutarisira kufainari achiwedzera iye kuti vanofarira kugadzirisa kutarisa kwavo pamambure kana vachida kutora mukombe uyu zvekare. Zvekutora nguva ino kugadzirisa kutsvaga zvibodzwa, kumasure takasimba zvakasimbisisa, asi nyaya yezvibodzwa ndiyo tinofanira kugadzirisa kana tichida kutora mukombe uyu. Zimbabwe iyo ine mukombe yekosa famishanu iri kutarisira kuve chikwata chekutanga kutora mukombe uyu katanhatu apo iri kukweshana neChipolopolo muNew Peter Mokaba Stadium nemugovera. Zimbabwe ndiyo ine mukombe uyu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.